manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina kukadzi 15 2018
makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Sininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zimbabwe inochema kushaya kwemutungamiri weMDC Vamogen Tsvangirai, avo vakashaya nezuro kuSouth Africa uko vairapwa chirwere chegomarara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende inoti ichabatsira nezvose zvinodiwa parufu rwavatsvangirai sezvo vakashanda kwetemu yose semutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa yakaitwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya kuSouth Africa nezuro uri kutarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana kana nemusi wemugovera sezvo pachine magwaro achiri kugadziriswa ekuti mutumbi uyu utakurwe kubva kuSouth Africa. Mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma uyo ari muJohannesburg, South Africa anoti panyaya inotevera.
Muri yekwaTsvangirai yakaungana muRandburg muJohannesburg kumba kwemwana komana wavo vaEdward Tsvangirai. Mutauriri wemuri yekwaTsvangirai uye vari munin'ina wavaTsvangirai vaCollins Tsvangirai vati mutumbi wavaTsvangirai uchasimuka muJohannesburg mangwana kana musi wemugovera ndokana vawana magwaro anodiwa kuitira kuti vatakure mutumbi wamukoma wavo. Vatiwo vanotarisirwa kuti mutumbi wemukoma wavo unge uri muZimbabwe kwesvondo rose wozonoradzikwa kumusha kwavo kuBohwera uko kwakaradzikwa mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai avo vakashaya muna 2009. VaCollins Tsvangirai vati mukoma wavo aive munhu ane rudo asingatyi uyewo airemerekedza ani nani zvake.
Tinosurukirwa pamwe chete semhuri yeZimbabwe, tinosurukirwa pamwe chete nemhuri yeMDC. Mukoma vakarwara, vakaitwa operation yekutanga. Ndakauya kuno kuJoburg ndikavaona asi vairwadziwa. Vakatora nguva yakareba vachirwara.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati vaTsvangirai vaive munhu aimiririra kodzero dzevanhu uyewo munhu akange asingatye kumisidzana navamugabe kana ani zvake.
Vanga vari munhu anga ari mukuru pakurwira kodzero dzevanhu, pakurwira rusununguko, pakurwira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Nekudaro vana veZimbabwe vanorwadzwa zvikuru kunyanya nekuti tanga takatarisana nenguva yesarudzo.
Imwe nhengo yeMDC muSouth Africa vaSocks Chikovero vati vaTsvangirai vaive mukoma kwavari uyewo vari mudzidzisi neshamwari. Imwe nhengo yeMDC muJohannesburg vaAustin Moyo vati vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwavaTsvangirai panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Tsvangirai anga ari munhu anotungamira asingasarudzi ganda, achitungamira Zimbabwe yese asina zvinhu zveviolence, achida kuti Zimbabwe yese isununguke kuve nedemokrasi kuZimbabwe.
Pane urongwa hwekuti paitwe musangano wekurangarira vatsvangirai muJohannesburg mangwana, mutumbi wavo usati waendeswa kuZimbabwe. Vatsvangirai avo vanga vachisvitsa makore 66 mwedzi unouya vanga vachirapwa muJohannesburg, vasiya mudzimai Elizabeth Macheka Tsvangirai, vana uyewo nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Munjoma.
Zvichakadaro, mumwe mwanakomana wavatsvangirai vaEdwin Tsvangirai vanoti mhuri ichiri kurovana masoro kuti ione kuti vatsvangirai vangaradzikwe riini. VaEdwin Tsvangirai nevamwe vemhuri vari muJohannesburg, South Africa pari zvino. Mhuri iri kurongawo urongwa hwekurangarira vatsvangirai muSouth Africa makare vasati vatakura mutumbi wavo kuenda kuZimbabwe. Taita hurukuro navaEdwin Tsvangirai.
Pari zvino urongwa hwedu hwakamira sekudaiwo. Tinoda kuti titi isusu vaitwe memorial muno muSouth Africa musi wemugovera, tichizotenda nawo bhodhi ichienda musi weSaturday wacho kana kuti musi wemusunday makuseni. Ndo urongwa hwatinawo, tichizoita takeover kuZimbabwe, ndo inoita takeover and kwozoita mumwe urongwa kuZimbabwe uchazoro announced after that.
Pane nzvimbo here yekuti vanhu vari kusangana kana kuti zvinhu zvamuri chiri kuronga?
Ezvino pari zvino tiri kufunga kugospel assembly iri muYeovil yekwapasta Buriritirwa, asi pane imwe venue iri kuconsidwa futi yatiri kufunga kuti kana ikaitawo futi tinogona kuita iyoyo, asi pari zvino ndo yatiri kumboita work with.
Saka pari zvino mhuri yavo yese iriko kuSouth Africa ikoko?
Vazhinji vari kuno.
Pane vamwe vari kumba here kuHarare?
Ehe. Kune hanzvadzi, kune vana mabrothers, kune masisters ariko.
Tambotaurawo navacharamba vachitauraivo kuti hurumende inenge iri kuti yakasununguka kuti inge ichibatsirana nemi. Iri kubatsira here hurumende nemapepa nezvimwe zvese zvakadaro daro?
Hongu, pane zvavari kuitawo zvavari kubatsira, mapepa nezvimwe zvavari kubatsirawo kuti zvifambe.
Mumwe mwanakomana vatsvangirai vaEdwin Tsvangirai vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yavatsvangirai vachivimbisa kuti hurumende ichashanda nemhuri yavo muurongwa hwekuradzikwa kwavo. VaMnangagwa vati vatsvangirai munhu aikwanisa kushanda nemapato ose zvakabudawo pakuumbwa kwakaitwa hurumende yemubatanidzwa muna 2008. VaMnangagwa vati vanogona kunge vanga vasingawirirane nezvimwe zvakaitwa nebato reMDC, asi vanoremekedza zvikuru chido chavatsvangirai chekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena murunyararo. Mutungamiri wenyika ati nekuda kuzadzikisa chishuo chavatsvangirai ichi, ave kudaidzira musangano wezuva rose wevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vazeye nyaya yekuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba.
Baba Mnangagwa vakagara vachingori munhaurwa nemhuri yavatsvangirai kubva pavanga vachiri murwere, and pavakazoshaya nezuro kumafaisi mhuri yekwatsvangirai yakabva yaudza yatumira shoko kuna president kuti ndo dambudziko ranga ravapinda iri. Saka pamashoko avo anhasi ekukumbura mhuri izvi, vaburitsa pfungwa yekuti vatsvangirai vachange vari munhu anorangarirwa nenyika yose semurwi watingati pachirungu democracy, free fair and credible elections, kubvira sarudzo dzine nduramo idzo dzatinoziva kuti vatsvangirai vagara vachingotaura nezvadzo. Asi zvakare chirukudzo rwavapuwa navaMnangagwa ndekwekuti iyo nyaya yekuti tiite sarudzo dzine nduramo inyaya huru yekuita takatarisana nesarudzo dzemuna 2018 dzatinofungira kuti dzichapinda mumwedzi waJulai. Saka vane tarisiro yekuti ndirwo rukudzo rwatogona kupa kuna Mushakabvu kuitira kuti donzo rake rakanga achirwira ari munyaya dzematongerwo enyika rizadziswe nokuita kwedu zvese sevatungamiri venyika pamwe chete sevatungamiri vemapato. Saka ichi chitidzo chaitwa navaMnangagwa semucherechedzo kuupenyu hwavatsvangirai uyezve sekutokuchema mumwe wavo munyaya dzematongerwo enyika. Zvakare vataura ivo kuti mukuradzika vatsvangirai hurumende icharamba ichibatsira sekubatsira kwayanga ichiita pakubhadhara mabhiru zvavanga vachiita pakurapa kwavo. Hatisakanganwe kuti vatsvangirai vakambenge vari prime minister venyika ino. zvichireva kuti nyangwe zvavo vanga vaine pori vachiita politics dzakasiyana nedzebato rinotonga, hapana anogona kudzima mucherechedzo wekuti anga ave mukuru wenyika ino yatinoti national part of the national leadership.
Ko ivo vamunangagwa vane urongwa here hwekuenda kunobata maoko kumba kwavatsvangira iko?
Pachivanhu chedu nhamo ikange yawira mudunhu inhamo yawirira munhu wese, ende mutumbo wemurwere handifungi kuti wati wapinda munyika. Saka tangomirira kunzwa kune mhuri kuti tizive kuti vanenge vapinda munyika nguva ipi uye vasungunuka zvakadii kuitira kuti vakwanise kugashira ukuru hwenyika, kuitira kuti vakumburewo maererano nechivanhu chedu. Zvakare pandichitaura ndakazvimirirawo zvangu ini ndisekuru paukama, saka ndarasikirwa nasekuru vangu. Fambai zvakanaka save.
Avo vanga vari mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare.
Komiti yepamusoro-soro muMDCT nasi yasarudza vaNelson Chamisa kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato iri zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai neZuro. Musangano uyu hauna kupindwa nasachigaro webato vaLove More Moyo, vatevedzeri vaviri vemutungamiriri webato vaElias Mudzuri naMuzvare Tokozani Kupe nevamwe vakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC vamukira pamuzinda webato iri zvichitevera kushayika kwakaita vatsvangirai neZuro South Africa. Vakaswera vachiimba vachirangarira upenyu hwavatsvangirai vakamirira musangano weNational Council webato iri. Mushure memusangano wekomiti yepamusoro-soro yebato iri, mutevedzeri wasachigaro webato iri vaMorgan Komichi vaudza vatori venhau kuti vachamisa ndivo vachafanobata chigaro chemutungamiriri webato kwegore kubva pari zvino.
Kuti vatsvangirai nebasa ravakaita vanhu vemusangano weMDCT nevanhu veZimbabwe vanofanira kudeclare national hero muno munyika. Chimwe chokuti ichocho zvakare pawirirana kuti vachamisa ndo vanenge vari acting president for now for the next 12 months as per the party constitution.
Vakomichi vati vachazogara pasi sebato kana mutumbi wavatsvangirai waradzikwa vozoona kuti achakwikwidza akamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika ndiani.
Zvakare National Council yemusangano wedu weMDCT ine mandate iyoyo, saka ichasangana futi yozomake that declaration. Nasi vangoti make a declaration yekuti ndevochi acting president.
Munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora nemutauriri webato iri vaObert Gutu vabuda mumusangano uyu usati wapera. VaGutu vaudza Studio 7 parunhare kuti vanhu vazhinji vanga vari mumusangano uyu vanhu vanga vasina kodzero dzekupinda mumusangano uyu. VaMonzora varambawo mashoko ataurwa navaKomichi ekuti vachamisa ndivo vega vane mvumo yekutaurira vakamirira bato pakubva pari zvino zvichienda mberi, vachiti izvi zviri kunze kwebumbiro rebato ravo. Vaenderera mberi vachiti musangano wanhasi wanga wakanzurwa zvazoita kuti sachigaro webato iri vaLove More Moyo vatadze kuuya kuzopinza musangano uyu. Vati Muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kufanobata chigaro changa china vatsvangirai sezvinotaurwa nebumbiro remutemo yebato ravo.
Musangano weMDC wakabatana, asi munozviziva kuti pese panofamba ndege vari mumberi vanogona kusaona zvakanaka, vogona kusanzwisisa ndege inofamba. Kuzungunuka kwendege hakusi kudonha, inofamba ichienda mberi nokuti tine muono wetwiza wokuona zviri kuseri kuti tinosvika chete. Saka tiri pano tiri kuchema purezidendi redu, tiri kuchanda nemhuri tinzwe kuti vachachengetwa kupi. Purezidendi vasati vatisiya vakati vada kuchengetwa kuBhoera.
Papera msangano uyu, vachamisa vaudza vatsigiri vebato ravo kuti vachaenderera mberi nebasa ravasiyirwa navatsvangirai. Vachamisa, vati sebato vapa vatsvangirai ruremekedzo rwegamba renyika, vachiti vachamirira urongwa hwemhuri kuti vazive kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchange hwakadini. Vachiti vatsvangirai, vakati vanoda kuvigwa kumusha kwavo kubwera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvakadaro, munyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora vaudza Thomas Chiripasi kuti musangano wanhasi hauna kuitwa zviri pamutemo.
Chaitika ndechekuti pataka tichiita musangano wedu weNational Council, pane zvandaona zvanga zvichiresveka pamutemo wedu, pabumbiro redu remutemo wedu weMDC. Kada kuzama kuudza vamwe kuti muri kuresva apa nepapa nepapa nepapa, asi handina kuwana mukana iwoyo, handina kupiwa mukana iwoyo Secretary General musangano. Saka nokuti nhasi izuva rekuchema, izuva rekuti tiri kurangarira gamba redu Morgan Tsvangirai, handina da kuita gakawa. Ndichaona zvangu tapedza kuchema, za funeral yemutungamiri, ndopa nichataura nevakomana ava vese kuti nhasi zvaitika muNational Council hazvisi pamutemo wedu weMDC. Chandoreva ndechokuti kana president wedu vachinge vashaya sekushaya kwavaita uku, bato redu rinoenda kuExtraordinary Congress kwatinonosarudza mutungamiri mutsva anowa anozova zvakare candidate yedu pamaelections. Saka chaifanira kuitika ndechokuti hongu vanhu vanogona kuacta, asi vanoacta kwenguva diki, tobva tadedzera musangano weExtraordinary Congress wokuti vanhu vese vari kumawards, vari kumadistrict vese, vari kumaprovinces vese vanouya vosarudza mutungamiri wavo nevote. Saka izvozvo hazvina kubuda muresolution yanhasi. Saka misangano miviri yatanga taita kuNational Executive, kuNational Standing Committee, ndanga ndazvitaura izvozvo uyezve zvanga zvatambirwa. Ndosaka zvanga zvanzi vanoacta vanoacta kusvika nguva yakati. Asi kuNational Executive pazoita nyaya yekungodaidzira kuti musangano kuNational Council kuti musangano munhu anokwanisa kuacta 12 months. Zvazvinoreva ndezvokuti tinoenda kuelection tisina presidential candidate. Presidential candidate yedu ndi president akasarudzwa neCongress. Saka nyaya iripo ndeyekuti tichagara pasi tapedza rufu rwavatsvangirai, ndoonesa vakuru vebato redu kuti chakanyanya kukosha ndechekuti musangano wedu uite zvido zvavanhu, tikwanise kuenda kuExtraordinary Congress yedu totosarudza mutungamiri wedu ikoko.
Saka pari zvino tingati ano mvumo yekunge akafano bata chigaro chemutungamiri webato ndiani?
Pamutemo wedu vice president akavhoterwa paCongress ndiye ane mvumo yekuita acting president. Saka pamene vice president matatu apa, mavice president maviri akanga anzi navatsvangirai vaacte kusvika vatsvangirai vadzoka. Vachamisa vakanzi vaacte kusvika vatsvangirai vadzoka, vamudzure vakanzi vaacte kusvika vatsvangirai vadzoka. Zvazvinoreva ndizvo, asi vatsvangirai vadzoka, dambudziko nderekuti vadzoka vasisiri vapenyu asi vadzoka. Saka izvozvo zvinenge zvapererawo panguva iyoyo. Mutemo uripo unobva wati akasarudzwa neCongress ndiye anoacta kwechinguva chishoma shoma. Pova paenda kwaendiwa kuExtraordinary Congress, vanhu vanovhotirana ikoko. Ndo zvatoda kuti zviitike izvozvo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura naThomas Chiripasi. Zvichakadaro, mumwe mutedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vanoti havana kupinda musangano waitwa nhasi nevamwe kuHarvest House, vachiti vaona zvisina kukodzera kuda kuita zvinokonzera mutauro parufu. Vati pari zvino urongwa hwavo hwakanangana nekuona kuti vatsvangirai varadzikwa murunyararo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMudzuri.
Isusu takashayirwa navatsvangirai midzuro. Mhuri yese yeZimbabwe yakarwadziwa kusanganisa vasapota veMDC nemamwe mapato ese akasiyana siyana nepasi rese nokuda kwebasa rakanaka raitwa navatsvangirai.
Tiri kunzwawo kuti pane musangano waitwa uyu, imi hamuna kuenda. Zviri kufamba sei mubato?
Musangano wanga wakanzurwa, tanga tati hazvigoni kuti pasiwa vanhu vomanya vachiita sevanondokakavadzana kuti vatore zvigaro. Zvinhu zvakangosiyiwa zvakarongeka. Kune constitution iripo inoziva kuti kana president afa unozoripleswa sei, kunofanira kuitwa Congress. Saka handizivi kuti apira vamanyire asi zvisinei mukuru wedu washayika tikazere tichitaura izvozvo tombovika hama yedu tichichema nokutenda mabasa avakaita tobva tozotaura pasei titirambe tichitaura zvakawanda panapa tingatei tafanika takuita sepwere.
Tanga tichinzwa kuti mava muchida kumbotaurawo nevatori venhau, mazoita here musangano uyu?
Ndanga ndichindadaidza vatori venhau. Ndakataura nezuro. Chatangoona ndechekuti hatifani kukwidzana kutaura tenge tisingachemi munhu taakungotsvaka zvechikare. Ini ndati zvatsaurirana, tati takatowanda, tati siko. Taurirana kuti musha kana pasiya unozvipasiya. Kana muchitoro wako munda mombosiya, momboenda kundochema, momboenda panosiya pacho mombonosangana. Kana mozoita tumagare kare, mozoita mambosvika mamboona kuti kwakamira maisa mumvuri. Ndozvataita izvi. Kana zvii zvokuti vanhu vanomhanya havo nechipanani kuti ndanga ndichichema mukuru wangu, haa, hazvina mhosva. Tichazozviona, tichataura tapedza.
Ko tichitarisawo urongwa huri kuitwa nebato iko kuHarare, hongu mhuri ichiri kuSouth Africa, zvii zviri kuitwa?
Bato kadhoroteta mumvuri pamba ipapo, asi vahanina vacho vazozouya vairi, saka kwanaka vauya. Zvichaita zvakanaka, muchaona tinongonovachengeta zvakanaka. Toda kuti maZimbabwe acheme gamba redu pasina zvakawanda zvinotaurika.
Avo vanga vari mumwe muteedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vari paRunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare reparamende muSouth Africa ratambira vaCyril Ramaphosa semutungamiri mutsva wenyika iyi, vachitora basa ranga richiitwa navaJacob Zuma, avo vakasiya basa iri nezuro mushure mekumanikidzwa nebato ravo.
Van Nicolas Cruz varikufungidzirwa mukupfurwa kwevana vechikoro kurikunzi kwakaitika nechitatu muno muAmerica vamiswa pamberi pedare nhasi. Zvichitevera kushaya kwavatsvangirai nezuro, Studio 7 inokupai nhoroondo yavo. Vatsvangirai avo vaizikanwa nekufadza vatsigiri vavo nekuimba pane dzimwe nguva vakashaya kuchipatara chekuSouth Africa. Mumwe muteedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vati nyika yose yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nerufu urwo.
Vabatsvangirai vanga vari Unita, vanga vasingavengi munhu, vanga vachitaura nomunhu wese, even vemapato anopikisa, vanga vari munhu vanga achidiwa nevanhu vakawanda. Tinototi ndo munhu wanga achitonzi Bena atonga Zimbabwe. Saka rudo rwavanhu mucharuona. Vachachemwa ndosvika kuti vese unoziva kuti zvinhu zvakamira sei munyika muno achachema vatsvangirai.
Mumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa vatsidzawo kuti nyika yarasikirwa negamba.
Gamba munhu akanyorova ane rudo, anozvipira pazvinhu zvaanotenda, anoteererawo mazano evamwe, anodzidzisa.
Vatsvangirai vashaya panguva iyo mubato ravo muine makakatanwa ekuti ndiani akafanira kubata chigaro chemutungamiri webato iri pakati pavachamisa vamudzuri uye muzvare Thokozani Khupe. Vachinyora muganonyorwa yeupenyu hwavatsvangirai inonzi Morgan Tsvangirai at the Deep End, vaimbova mutauriri wavo Mushakabvu William Bango vakati vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwaGutu kumasvingo. Baba vavo vadzingirai Chibwe Tsvangirai vainge vari mugari wekumaruwa uye vachiveza. Amai vavo vainzi Lydia Tsvangirai. Vatsvangirai ndivo vainge vari dangwe pavana vapfumbamwe. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vasingadi kutaura nezveurwere hwavo kana vaine chirwere chegomarara, vatsvangirai vakaudza Studio 7 kuti vakabuda pachena nekuti vaida kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise nezvechirwere chegomarara ichi. Vatsvangirai vakatanga nyaya dzekumirira vashandi kumugodhi weTrojan Nickel Mine, uko vakaenda kunoshanda pamichina kana kuti plant operator mushure mekumboshanda pafekitari imwe vachiita basa rekutsvaira. Panguva yavo kuTrojan Mine, vatsvangirai vakatanga kufarira kodzero dzevashandi vakazosarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Associated Mine Workers Union. Mushure memakore matatu vakabva vasarudzwa kuita munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mumakore gumi akatevera, vatsvangirai nevamwe vakaita samushakabvu Gibson Sibanda vakazoshanda zvakasimba kuti ZCTU iite mutsindo munyika yose, ichipikisa zvimwe zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, izvo vaiti zvaitsikirira kodzero dzevashandi. Vakazosiya chigaro chekuva munyori mukuru weZCTU muna 1999 vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Vakabatanawo nemamwe masangano munyika kuti varwire kodzero dzevanhu, zvakapa kuti vazoguma vaumba bato rinopikisa reMovement for Democratic Change muna 1999 vachitsigirwa neZCTU nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nemamwe akawanda munyika. Vatsvangirai ndivo vanga vachitungamira bato reMDC kubva zvarakaumbwa, vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2002 idzo vakati dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nebato reZANU-PF. Vakamboitawo sachigaro wetask force yesangano reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Vatsvangirai vaigarawo vachisungwa nekupomerwa mhosva huru dzaigona kuti vatongerwe rufu kana kuti treason. Asi vairamba mhosva idzi vachiti vainge vachingozodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatsvangirai vakapindawo musarudzo dzakaita sedza 2002 asi vakagununguna kuti sarudzo idzi dzainge dzabirirwa. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzakabva dzatemera vaMugabe nevamwe vavo zvirango. Musi wa11 kurume muna 2007 vatsvangirai nevamwe vatungamiri vebato ravo vakaita savatendai Biti nasachigaro weNCA panguva iyi muzvinafundo Madhuku vakarohwa zvakaipisisa vari muusungwa apo vaienda kuurongwa hwekunamatira nyika kuHighfield. Muna 2008 Zimbabwe yakaita sarudzo dzakaonekwa sedzakachena nenyika dzakawanda, zvakapa kuti bato reMDC rikunde ZANU-PF musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Asi musarudzo yemutungamiri wenyika vatsvangirai vakanzi vainge vatadza kusvika mavhota aidiwa nebumbiro remutemo, kunyange hazvo vainge vakunda vaMugabe. Nekudaro pakanzi paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti election runoff. Sarudzo yepiri iyi haina kuzoitwa nenyaya yemhirizhonga yakaona vatsigiri vakawanda vavatsvangirai vachirasikirwa neupenyu, zvakapa kuti vagume vabude mukukwikwidza musarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushu University kuZambia vaShakespeare Hamauswa vativo pave nevende guru panyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwekushaya kwavatsvangirai.
Rufu rwagara harugamuchireki, asi zvavatsvangirai zvanyanyorwadza pakuti vana vezimbabwe vanga vachitarisirawo kuti patiri kuenda pamaelections vatsvangirai vachange varivo kandidheti yakamirira MDC Alliance.
Vatsvangirai vasiya vana vanomwe uye mudzimai Elizabeth Macheka Tsvangirai. Mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai vakashaya mutsaona yemumugwagwa muna 2009. Vatereri musakangano kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa akaitwa navatsvangirai uye zvinoreva kushaya kwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa 1-202-465-0318. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Ini ndini Evans Seninga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 Nhlolanja 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu.
Thina sesinominate president. Yeno at the actor Kates Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months ngokuthi thina sifuna ku win election.
Idale elimqoka ele National Council ye MDCT selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla kwenyanga ezilithumi lambili kulandela ukubhubha kwamnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa abanye bayakuphikisa lokhu besithi kakhethwanga okusemthethweni.
President Nelson Mandela wakhe sebecabanga ekhonoko ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero mune ngani baphambanisa kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenza kuzana PF.
Uhulumende uthi uzaphathisa imuli kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngakho konke okudingakalayo ukumngcwaba kodwa kasoze yaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale elimqoka lebandla le-MDCT ele National Council selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla okwenyanga ezilithumi lambili kusalindelwe ukuba kuyiwe kumhlangano omkhulu we-Congress ekupheleni komnyaka kulandela ukubhubha kukamongameli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai izolo e-South Africa. Kodwa unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora uyakuphikisa lokho esithi akwenzwanga ngemfanelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuyizililo ngesikhathi abalandeli bebandla le-MDCT beze esigodlweni sabo se-Harvest House. Phambilini kombuthano lo, inkokheli ye-National Council yenze umhlangano obuvele umele ube khona lamhla ukulungisisa inkulumo lokuxokozela okusebandleni. Lo mhlangano ubikwa ungenwe ngamalunga alikhulu lamachumi ayisifica munwemunye 190, lona leli dale lilamalunga angamakhulu amabili alechumi lanhlanu 215. Intatheli zindaba bese zimiswe okwesikhathi eside ngesikhathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komiti ezokwethula impumela yalomhlangano wathi bakubone kufanele bakhethe uChamisa ukubamba isikhundla sikamongameli.
We have also resolved that to manage communications during this period of hard times we shall communicate through the office of the president.
UChamisa wemukele leli nyathelo elithethwe ngamalunga e-National Council ethi ngoba kumqoka ukuba ibandla liqhubekele phambili lisebenza kufezeke okwakufiswa ngumuyi kungela kuphambuka kuziqondiso zebandla.
There is never an opportune moment to deal with the crisis. We are in a crisis. There must be leadership in the cockpit and there has to be an acting president.
Omunye wale nkokheli kungusenator Lillian Timvias osebenza esezishabane enkabazwe otshelela umsakazo ukuba leli nyathelo elithethweyo lokukhetha uchamisa kuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli kuzoqeda uxoxozela obekukhona ebandleni.
Yena at the actor Cates Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months ukuthi ebe nguye upresident wethu Cates act 12 months until the next election.
Umsekeli kaSomlomo ehlangothini labasakhulayo umnumzana Vusi Muzimoyo ulandisa ngokuthi kungani besithi umuyi uChangirai eliqhawe lelizwe.
Kumzabalazo wonke sibe lawo njengeDemocratic Party nguye obelokhu esikhokhela iminyaka sizibe ngu-18.
Lanxa abanye besithi ukukhethwa kukaChamisa kuzaletha ukubambana ebandleni leli, okwenzakalayo akutshengisi lokhu ngoba ababangisa uChamisa lesi sikhundla uNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Elias Mzuri bebengekho emhlanganweni owenziweyo. UKhuphe yena bekuthiwa usendleleni ukuza eHarare kuthi uMzuri yena kazange vele alugxobe. Mele Studio 7 ngiseHarare ngihume Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi umnumzana Chamisa kakhethwanga okusemthethweni. Ngalokho uMonzora uthi isisekelo sombuso webandla sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziwe umhlangano weCongress yesiphangiphangi kukhethwe abazakhokhela leli bandla. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ukhalele imuli kamnumzana Morgan Tsvangirai kanye labasekeli be-MDCT esithi uhulumende uzaphathisa ngendingeko zokumngcwaba umnumzana Tsvangirai. Umnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu olesibindi osebenze gadalala njalo kumzabalazo wokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ngalokho uthe ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe kungeladlakela njengendlela yokuhlonipha umuyi uTsvangirai. Lanxa abantu abaningi bebesithi uTsvangirai kumele ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMnangagwa uthi lokhu akusoze kwenzakale. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi uPresident Nangaso nohulumende wakhe sebecabange khonokho ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero. Mbone ngani baphambanisa, kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenza kuZanu PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu bezanu kuphela, abantu abalobungalelayo ibaba ngama-national hero. Siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu wezanu e-Heroes Acre obekade sazakala ngokutshaya abantu khonokho. Mbone ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako. Siyazi njalo ukuthi abebutho vele kabathanda ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko abazange babe ngama-ovet bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungela dlakela. Ngalokho uMnangagwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe la?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe uPresident uMnangagwa ngendlela yokuthi inhlaka yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho. Singakhuluma ngo-2002, sikhulume ngo-2005, sikhulume ikakhulu ngo-2008. Sibona ukuthi yena nguye owayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe impilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008. Izenzo zika President uMnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Silokhu sikudaba olufanayo umuyi uTsvangirai ube uchazwe ngabaningi okugoqela lemuli yakhe njengeqhawe elenza umsebenzi omkhulu kakhulu okulwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume lomfo wabo umnumzana Collins Tsvangirai yena othi ulwe kwaze kwaba sekufeni kwakhe.
Indaba zemfa yalo obe umkhokheli we MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai iletu sizi kwabanengi yabachiya inhliziyo zidabukile. Umnumzana Tsvangirai ubhubhele kwesinye isibhedlela eJohannesburg izolo ngemva kokugula isikhathi eside ngomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. Ngesikhathi Studio 7 sithekelela endlini yomunye wamadodana kamnumzana Tsvangirai lapho imulo ebuthene khona eRandberg eJohannesburg, umumo uzwisa ubuhlungu kugcwele usizi lokuhlulukelwa. Umnawakhe kamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Collins Tsvangirai, uthe umuyi kalwisanga kuphela umbuso oncindezelo, kodwa ulwenzima lomkhuhlane wemvukuzane ogcine usumthethe. Isizalwane seZimbabwe esaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu, umnumzana Dewa Mavinga, uthi umuyi uzasale khunjulwa kakhulu ngokungafuni ngitsho umuntu ohlukumeza amalungelo abanye.
IZimbabwe yonke iyakhala silahlekelwe ngobaba uTsvangirai, ube umuntu othanda abantu, ulwela amalungelo abantu beZimbabwe, umuntu ule courage kakhulu. So siyakhala ngefa kaTsvangirai. Tsvangirai we ilikawe la makawe.
Osebenza njengomelwe MDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi umnumzana Tsvangirai uyidlalile eyakhe indima sekusalele abaphilayo.
Sidumele kakhulu ngokuhamba kwenkokheli yethu uMorgan Tsvangirai. Siyamkhumbula uTsvangirai la akhona, nathi esisele muva sizosala sibambane, siphakamise ikakhulukazi abantu baseZimbabwe, sibeke eceleni izinto eziphathelane nokuphakamisa ubuqu bomuntu kuphela eyedwa.
Umnumzana Solomon Chikoero osebenze lomuyi ekubunjweni kweMDC ngo-1999 uthi uyilokhu ayikho khona ngenxa kamnumzana Tsvangirai.
Kumina kakimi uMorgan ube ungathi ngubabami, ngutichara wami, ngumentor wami, nguinstructor or icon. Ube engumuntu wokuthi even lingalwa ekuseni emini uzokubiza futhi ethi ayihoza lapha licalise ukukhuluma ukuthi senza kanjani, sihamba kanjani.
Kusasa kuza kwenziwa inkonzo yenduduzo eJohannesburg ukuza beZimbabwe abakwele South Africa bephiwe ithuba lokudelisa umoya. Ngomgqibelo isidumbu sizathwalelwa ekhaya bese kusiyalungiselelwa umngcwabo ozaqhutshwa ngomgqibelo ozayo mhlaka 24. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Iyezi elimnyama limbozile eZimbabwe, abantu abaningi bekhala besithi umnumzana Tsvangirai ubeliqhawe elingathandabuzwayo ngoba ubelwela ukuba kube lokukhululeka kwabantu elizweni laloba uhambo lwakhona bebelulameva ahlabayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhansila kaWard 25 kobulawayo umnumzana Mzamo Dube uthe njengebandla balahlekelwe kodwa umuyi liqhawe elingabuzwayo njalo bayohlala bemkhumbula.
Obe ngumuntu obe ebambanisa abantu, kathese kugcineni besikhangele khonoko kaDC phakathi kwakho kubizwa kuthiwa yi-alliance ngezinye izindlela zokubambanisa abantu. So konke lapha silahlekelwe sibili Zimbabwe yonke.
Elisebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane labanye ukuba umuyi uTsvangirai liqhawe loba nje eZimbabwe kulenkethabe chabi ekugcwaliseni ukuba umuntu liqhawe, ngoba ezikhathini ezedlule isandla sikahulumende sikhanyile ukuba siyakhetha.
Njengomuntu okade senze zepolitiki uTsvangirai uzaba liqhawe kwabanye abantu ikakhulu ebandleni lakhe lakulabo uzinterest kade wapusha.
Isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo inkosi yamaNdebele bele umnumzana Greta Sibanda ngomunye wabantu abakhale umuyi kulabanye asebeqale umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuba agcwalise ukuthi umuyi liqhawe, ngoba wayeyinhloko kahulumende kuhulumende wenkazatho oke waletha ububelo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai obengumkhokheli webandla le-MDCT. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yakwele South Africa selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumongameli welizwe kulandela ukusuka esihlalweni okwenziwe ngumnumzana Jacob Zuma izolo. Osakhulayo welemelika oleminyaka eyisificamunwemunye odubule abantwana besikolo abalithumi lasikhombisa bafa edolobheni leFlorida ube khangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Alokhu sikudaba kwemfa kamnumzana Tsvangirai, izakhamizi zeGwanda seziveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukamnumzana Tsvangirai, iningi likhuthaza inkokheli zaleli bandla ezilwisanayo ukuthi zibambane ukuze zifeze izifiso zikamuyi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi emaphandleni eGwanda belilokhu lisemnyameni ngokubhubha kukaTsvangirai, yena obhubhele kwele-South Africa ngolwesithathu njalo liveze ukwethuka ngombiko othi kasekho. Umnumzana Edgar Ncube wesimbuko eGwanda njalo engunobhala jikelela abasakhulayo kubandla le-MDC uthi njengabatsha bebelethemba yokusasa engcono phansi kobukhokheli bukaTsvangirai.
Madolonzima njengabontanga sasila amagama okutsho ngoba ilanga lisitshonele, siyakhala kakhulu, sidabukile, silahlekile.
Ugogulethina Sibanda wensimbi uthi ilizwe leZimbabwe lonke lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaTsvangirai.
Ukulahlekelwa komama lwa ngathi silahlekile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane njalo kubandla le-MDC uveze ukudana okukhulu esithi uTsvangirai ubhubhe ngesikhathi sebekhangelele ukuthi uzanqoba kukhetho kube le ntuthuko elizweni.
Sithaluba kumbeni kungaba lomunye ongaphuma kumbe inkosi sinike omunye njengaye kungabi lokulisana lokho esikubonayo.
Unkosazana Moli Ncube layo osuke emawani uthi badabuke kakhulu ngokuza ukuthi uTsvangirai sedlulile kulo mhlaba.
Hayi, sizibuhlungu ngokulahlekelwa umkhulu wethu. Sibuhlungu sizibingazo nto esingezi ukuthi ube kanjani nto singafika lapho.
Umnumzana Dingumuzi Mpofu wentebe yena uthi uTsvangirai uthiye abantu bemadolonzima njalo kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-MDC lithole enye inkokheli efana laye.
Thina sibona silahlekelwe kakhulu, sikhangela igephu yakhe ukuthi ingavalwa mbani. Thina siyaswela sibe sesiphonga ukuthembela kophezulu ukuthi ngxenye ngiyongasikhethela umkhokheli onjengoTsvangirai. UTsvangirai mina ngilela ngelilodwa engingamkhumbula ngalo lika-2005 lapho angisiza khona ngephakathi kokunzima.
UTsvangirai obhubhele kwele-South Africa lapho abeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane njalo uthiya ibandla le-MDC limi Zonzo kulokudonselana kubangwa isikhundla sakhe. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 eMawane eGwanda.
Kanti vele umnumzana Morgan Tsvangirai wayengubani? Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 elonda imbali yakhe.
Bathi rakho! Bathi rakho! Bathi rakho!
Umnumzana Morgan Richard Tsvangirai watutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni semaswingo. UTsvangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephuthe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwemunye emulini kamnumzana Tsvangirai Chipwe Tsvangirai lonkosikazi Lydia Zwaipa Tsvangirai. UTsvangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Tsvangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wakho waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba umholi walo. Phose iminyaka engamajumi amabili libunjwe ibandla leli, uTsvangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuzo kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhe libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTsvangirai ubethembise abalandeli bebandla le-MDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Loba nje ebengaphathekanga emzimbeni.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba inkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTsvangirai aze abumbe ibandla le-MDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale lephalamende ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale lephalamende phose angamajumi ayisithupha 57 kwathi ke eleZANU-PF lathola amajumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla le-MDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. UTsvangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTsvangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecodoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTsvangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasosha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo wabhubha abedlula ikhulu, wathi abanye babaleka emzini yabo. UTsvangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTsvangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo. UTsvangirai watshayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTsvangirai lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTsvangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer wahle wabikela uZulu. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu loMugabe lebandla leZANU-PF. Okumqoka aphosa akuthola isicoco se-Nobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Utshiye abantwana abambalwa lonkosikazi wakhe unkosikazi Elizabeth Tsvangirai. Abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.
Kwezemidlalo amaqembu omdlalo wenguqu ayo Zimbabwe abalisa ele Highlanders alele Dynamos kanye lele Caps United asethole usekelo lwemali oluvela kunkampani yabo makhale khukhwini eye Net1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu ngalinye lizathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu lamashumi amahlanu 350,000 njalo lesi sivumelwano ngesalonyaka kuphela. Kodwa isiphathamandla senkampani ye-Net1 uBrian Mthandiro uthe balakho ukuqhubekela phambili besekela lawa maqembu nxa besuthiseka ngalobu budlelwano.
Yebo, sisaqala kodwa singaqhuba kuhle. Kuyabe kungela sizathu esokumisa lolu sekelo njalo sibona ngaso linye nalaba isebenzelana labo ukuba lolu hlelo singaluphatha kuhle luzakhula luqhubekele phambili ilizwe leZimbabwe lize livuke kwathu.
Umgcini sihlalo weqembu laHighlanders uKenneth Mhlophe uveze ukuthi aba ukukhulu ngokuthola lolu sekelo lwemali oluvela kunkampani ye-Net1.
As Highlanders, we are very excited about the sponsorship.
Njengeqembu leHighlanders siyathokoza kakhulu ngosekelo lolu njalo siluthole ngesikhathi esihle okokuthi sikhangelele ukuba luzaphathisa ekutheni iqembu lethu lidlale kuhle.
Umongameli weqembu leCapes United uFarai Jere utshele intatheli izindaba ukuba ukuthola usekelo lwemali kuzavuselela umncintiswano owawukhona kudala phakathi kweqembu lakhe lele Highlanders kanye lele Dynamos.
With such a sponsorship, I promise you our football is not going to be the same.
Usekelo lwemali lolu luzaguqula isimo somdlalo wenguqu weZimbabwe ngoba luphiwe amaqembu amathathu ayiwo amakhulu elizweni okutsho ukuba asezaqina okwamagama. Lokhu kuzakwenza abalandeli bebuye ngobuningi ukuzobukela umdlalo wenguqu.
Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuthula okusemthethweni kosekelo lwemali lolu oluphiwe amaqembu okuyiwo amakhulu elizweni leZimbabwe ngumphathintambo wezemidlalo uGazembe Gazembe, yena otshayele ihlombe inkampani ye-Net1 ngaleso senzo.
Like to applaud what Net1 has done. Like I've always
ngithanda ukubonga isenzo senkampani ye-Net1 ngoba njengoba ngihlala ngisitsho uhulumende eyedwa angikenelise ukuthuthukisa ezemidlalo. Kodwa siyaludinga usekelo oluvela kwabamabhizimusi njengalokhu esikubona kusenzakala kwamanye amazwe.
Akusikho kwakuqala ukuba inkampani ye-Net1 ifake imali emdlalweni wenguqu njengoba ike yasebenza leqembu leCapes United kanye lamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Ikanti eminyakeni edluleyo kuke kwaba khona inkezo ye-One Wallet Cup ebidlalelwa ngamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Daba isanda kuluthola ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwemihloliso lwezimseki lamhla luxotshe iziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Nandira lomsekeli wakhe umnumzana Maramba phezu kodaba lwemihloliso ye-O-Level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Abanye abafundi bayabhala iphepha lesikhiwa iphepha 2 sebele mpendulo. Ugatsha lolu luthi solumise njalo umsebenzi umnumzana Thabethe, unkosikazi Machingayitse, umguni Kazende Lomzenda, okwesikhatshana lusacwayisisa okungahanjiswa kuhle emsebenzini oyenzwa yiZimsec. Ingoma ka Oliver Mtukudzi esichayeleke imuli yako Tswangirai sibaduduza ethi yona Rufundi Majongonyetse. Sigqiba ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isidumbu sikamuyi mnumzana Morgan Tswangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu. Ugatsha olubona ngokukhutshwa kwemhloliso lwezimseki lamhla luxotshe ezinye iziphathamandla phezu kodwaba lomhloliso ye-O-Level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Igama nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.